Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wezvemabhizimusi pakati pavana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuAmerica weZimbabwe USA Business Forum unopetwa muHarare nhasi pachisainirwa nazvibvumirano. Vashandi vehurumende vanoramba kutambira mari yakanga yaiswa patafura nehurumende kumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro muHarare. Mutungamiri wenyika vayamasi nemunangagwa vanopa zvitupa kumakurukota nevanyori vakuru vemapazi vakashanda kudarika vamwe gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wezvemabhizimusi pakati peZimbabwe neAmerica weZimbabwe USA Business Forum wakaitwa kwemazuva mana muHarare wapera nhasi vana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuAmerica ava vachinyorerana pasi chibvumirano zvekudyidzana pamwe nekushanda pamwe chete izvo zvinotarisirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Vana muzvinabhizimusi vekuAmerica vari pasi pesangano reAtlanta Black Chamber. Godwin Mangushka anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusainwa kwezvibvumirano izvi, mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable iro rakaronga musangano uyu vaKipson Gundani vati vanotarisira kuti zvibvumirano izvi zvichatanga kushanda munguva pfupi iri kutevera.
Izvi zvichaita kuti mamembers edu arambe achidyidzana kusvika tawana chouviri mukudyidzana iko.
Mutungamiri wechikwata cheAtlanta Black Chamber vaRicardo Berris vati kunze kwemakambani ekuAmerica asaina zvibvumirano vanotarisira kuti kune makambani akawanda kubva kusangano ravo achauya kuzosima mari muZimbabwe.
We're just getting started. The Atlanta Black Chamber has over 1,000 members that
tichangotanga. Atlanta Black Chamber ine nhengo dzinodarika churu, saka chibvumirano chatasaina nhasi chichadzibatsira padzinotsvaka mikana yekusima mari muZimbabwe.
Mukuru wekambani inotengesa dzimba nemastendi yeRawson Properties vaRichard Matengambiri vaudza Studio 7 kuti vasaina chibvumirano chekushanda pamwe chete nekambani yeL Gabriel Enterprises uye vati izvi zvichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu dzimba munyika.
Vachatibatsira kutsvaga mari kuti tikwanise kudeliver dzimba dzakawanda kuvanhu. Saka zvakatikoshera pamwe nekutibatsira zvakare kuti tisenze tese vachitipawo ruzivo rwatisina muno muZimbabwe.
Mukuru wekambani yeL Gabriel Enterprises amai Lorin Levins vati kambani yavo ichabatsira Rawson Properties kutsvaga mari kuAmerica yekusimudzira mabasa ekuvaka dzimba muZimbabwe.
My company, El Gabriel Enterprises, DBA Levins Realty, will provide consulting services.
Kambani yangu ichabatsira kutsvaga mari kuAmerica yekuti kambani yeRawson ishandise pakuita mabasa ayo muZimbabwe.
Mamwe makambani asaina zvibvumirano anosanganisira Tel 1 neDande Mutande ayo asaina zvibvumirano zvekusimbisa mabasa eumhizha weInformation and Communication Technology ne kambani yeMI Group. Mukuru weDande Mutande vaNeva Ncube vati chibvumirano chavasaina chichaita kuti vakwanise kutenga kuAmerica mishina yekuvaka data center kuguta idzva riri kuvakwa kuMount Hampden, kusimudzira mabasa ekufambiswa kwemashoko nekuita mabhizimisi pachishandiswa mishina yechizvino zvino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vevakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya varumbidza kusainwa kwezvibvumirano izvi, zvikuru sei zvemaICT vachiti maICT ndiwo mudonzvo weupfumi hwenyika uye zvichabatsira zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika.
Zvinoratidza kuti economy yedu yakuita tilt towards greater private sector participation muICT industry.
Musangano weZimbabwe USA Business Forum uyo waitsigirwa nehurumende yeZimbabwe wakapindwa navana muzvina bhizimisi vakawanda vemunyika pamwe nevekuAmerica kubva kuAtlanta Black Chambers avo vange vari munyika kubva nemusuwesvondo. Chikwata chekuAmerica ichi icho chiri kutsvaga mikana yekusima mari mudunhu rekuchamhembe kweAfrica chakaendawo kuSouth Africa chisati chauya muZimbabwe uye nhasi chasimuka chakananga kuZambia. Musangano unotevera weZimbabwe USA Business Forum uchaitwa kuAmerica muguta reAtlanta riri mudunhu reGeorgia muna Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wakaitwa nezuro muHarare pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unonzi hauna chavakaburitsa mushure mekunge vashandi varamba kutambira mari yaida kuwedzerwa nayo mihuro nehurumende iyo inonzi iri pasi pemadhora $25 ekuAmerica kumushandi wepasi. Vashandi vanonzi vari kuda kuti vatambiriswe madhora $740 ekuAmerica pamwedzi kana kuti $840. Munyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDeft Dzatsunga vanoti chakawiriranwa mumusangano uyu chete ndechekuti mari yemunyika inotambirwa nevashandi inge ichipiwa ichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica wezuva iroro. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwiye vaDzatsunga vachitsanangura zvakatora nzvimbo mumusangano uyu.
Isu ndo principle yatakanyanya kufarira tikabvumirana nayo kuti kubva iko zvino hatitangoti tichipedza kunegosheta. Vaya vanokwidza mutengo votokwidza mari iya haichatotengi tozoikora isingachatengi. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatakanyanya kugamuchira kuti hatina kuzobvumirana maererano nemari yavakatipa. Yatakaona zvokuti haina kukwana, haina uwandu hwayo, haiendirani nezvekuitika pagiraundi maererano nekukwira kwakaita mitengo yezvunhu. Hongu vakawedzera zvichibva nemagiredhi, asi giredhi repasi pasi mari yavakawedzera yanga iri mari inogona kungosvika kana kuti $22 or $24. Tikaona kuti mari iyi haikwani, hatigoni kuitora.
Saka zviri kureva kuti hapana chakabvumiranwa kamusangano kana makaramba kutambira zvaiiswa patafura nehurumende.
Hapana chatichabvumiranwa nokuti kana mari isingakwani tinogoitora tigodii nayo.
Saka muri kutarisira kusangana zvakare riini nehurumende?
Takangoti vambodzokeravo, vambonotaurawo nevakuru vavo, vavaratidzirewo kuti mari yamuri kutipa iyi haina kwainosvika, haikwanisi kutisvika kwatinoda kusvika. Isusu tinoda kusvika ku840. Zvinotinga kusvika here tichipuwa choti yakadaro yekuti tinoipuwa kana kuti $20.
Tiri kunzwawo vesangano runonzi Fozeu vari kushoropodzawo chikwata chiri kumirira vashandi munhaurirano idzi. Imi sevamwe vari kumirira vashandi munhaurano, muri kutambirawo sei kushoropodzwawo?
Kutaura chokwadi izvozvo tangozvijaira. Izvo vanogona kungonotaurawo nehurumende kana vane nzira dzavanogona kuti taura nadzo nehurumende. Isu tonotaurawo nemaonero edu, isu tinongovapawo kodzero yavo yekufunga mafungiro avo kana vachikwanisa kunowana $1,200 kana kuti vachida kuti vangoranwa mabasa kusvika vapuwa $1,200 vanongoita. Isu hapana chatinovamisa kuita.
Vanga vari munyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDeft Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi munyika weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure. Vane musangano uri kuti watotanga kunzwa pfungwa dzevarayiridzi kuti votora matanho api zvichitevera kukundikana kwenhaurirano dzemihoro idzi.
Wongu tine nyuto ya kakura pa hurukuro zakaitwa ku NDNC muswa 14 March. Apo pakabuda mari isinga tenge. Zvachose tinoona hurumende muna January yakabatira vasivu servants. Matex anosvika almost $30. Asi increment yacho irikunzi yakaitwa. Imari shomanini inongozowedzera $20. Zvazoreva ndezvekuti hurumende pamari dzese dzairi kubata matex ane mazita akasiyana siyana. Mari dzese dzairi kubvutira vanhu. Haivana kana shoma yavari kuda kuisa kuvashandi. Saka tiri kuona kuti NDNC hurumende haina kukwanisa kugadzirisa nhunha dzevashandi, kugadzirisa nyaya yekutambura kwazara kuvashandi. Saka nyunyuto yedu iri paamount yemari yakapiwa neprocess yakashandiswa.
Imi imari yamuri kuti dai yapiwa vashandi vehurumende?
Federation of Zimbabwe Educators Union uyezve nekuatus amalgamated writers union of Zimbabwe tanga tichingotiramba tichichema kuti mari yakudiwa nemushandi 1260 inokwana kuti amborarawo semunhu. Ndiyo mari yatatichema yatoramba tichingoona kuti mari pari zvino yakuda kutoita shoma, asi mari ingaite zviri nani kuti vanhu vaite sevanotiraramei.
Tiri kunzwa muri kunyunyuta nevari kumirira vashandi vehurumende kunhaurirano dzeNJNC. Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Vakazvigadza voga kuti vanonegosheta vakamirira vanhu vese. Vane makore nemakore vachikonzi ndo vanolida, ndo vanonegosheta, ndo vanonegosheta. Manegosheta zvavakatanga kunegosheta nawo yekuhurumende akatochinjwa, asi vona nhasi havasati vachinja. Tikatarisa federation yedu Federation of Zimbabwe Educators Union, tinogara tichiinsista kuti kana pachiitwa nhaurirano ngadzive dziri kuitwa dzichibata mashandi vese, dzisaitwe zvekagrupu kangoita kekunongana.
Imiwo sesangano refozeo matanho apa hamuri kutorawo panyaya dzemihoro yevashandi?
No, makuru atiri kutora ndeyekuti tirwise kuti chinombonzi NJNC chacho chitobva zvachose, nekuti hatiisiri paconstitution. Saka ticharamba tichirwisana pakati pevashandi pega kusvika tasarudza vamiriri vevashandi chaivo vanonotimiririra kuhurukuru. Asi shoko ravo rekutanga ravanosvika naro nderekuti NJNC hatichaidi.
Vanga vari munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano evarayiridzi weFozeu, vari zvakare mutungamiri weAtus Valbert Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vanonzi vadoma gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka segurukota rakashanda kukunda mamwe makurukota ose. Gurukota redzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Amon Murwira ndovadomwa pachinzvimbo chepiri. Muzvinafundo Fanuel Tagwira vebazi redzidzo yepamusorosoro ndovadomwa semunyori mukuru akakunda vamwe vose, vachiteverwa pachinhanho chepiri naamai Mavis Sibanda vanove munyori mukuru mubazi rezvemadzimai. Asi vamwe vanhu vari kupokana zvavo nekudomwa kwemakurukota maviri aya, vachiti nyika yakatarisana nenzara inotyisa zvinoratidza kuti vamasuka havasi kushanda zvingaita kuti vapiwe mubayiro uyu, uyewo vachiti dzidzo yepamusorosoro haisi kuratidza shanduko yekusimukira. Vaive nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye vaive mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalos Siziva vanoti nhasi vachenurwa nedare reulawayo Magistrate Court pamhosva yavanga vachitongwa nayo mudare iri yekubvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro iva vaikwikwidzana navo amai Soneni Moyo musarudzo dzeparamende dzakaitwa gore rapera. Vasiziva vazivisa nezvedanho iri padande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter. Vakadzingwa mubato reCCC nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu, izvo zvakazoita kuti varasikirwe nechigaro chekumirira pelandaba chavalala muparamende chavakanga vavhina musarudzo dzemuna 2023. Direct from Washington, the voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSomalia ati mauto apedza kurwiswa kweimwe hotera yakachengetedzwa zvakasimba mukati meguta guru renyika iri Mogadishu nechikwata cheAl-Shabaab. Vakuru vemapurisa vaudza sangano renhauri Agence France Presse kuti varwisi vose vaurayiwa uye zvinhu zvadzokera pazvaive pakugadzikana, mauto achienderera mberi nebasa rekuchenesa nzvimbo iyi. Hapana shoko ratirabuda rekuti pane vakuvara kana kufa here pahotera iyi. Vanokokera nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate kana kuti Senate Majority Leader vaChuck Schumer nezuro vakakurudzira Israel kuti iite sarudzo itsva. VaShuma vakati vanofunga kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu varasa gwara ravo mukubhomba kuri kuitwa Gaza nenyika yavo. Kunyange hazvo sarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato musarudzo yemutungamiri wenyika dzichaitwa muAmerica kana kuti maprimary dzisati dzanyatsopera kuitwa, vaDonald Trump vebato reRepublican Party navaJoe Biden vebato reDemocratic Party vatova nerutsigiro kubva kumatunhu emuAmerica akawanda zvekuti vaviri ava ndovachakwikwidzana kechipiri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muno muAmerica muna mbudzi gore rino. VaTrump vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa dziri kumatare uye dzinonzi nevamwe dzinogona kukanganisa urongwa hwavo hwekuti vave mutungamiri weAmerica kepiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandewe Studio 7 abata nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Takuona kuti vaTrump navaBiden ndivo vachava vachidzokorora zvekare sarudzo idzi zvatakaonawo zvekare zvakazopinza vaBiden. Ende zvunhu zvakagara zvichioneka kuti zvinova zvingave zviri possible.
Tikatarisa vaTrump zvikuru, tiri kuona kuti vane nyaya dzakawanda dziri mumatare edzimhosva. Zvinofamba sei apa kana matare akauya nemutongo unoratidza kuti vaTrump vane mhosva dzakati wande?
Ya, vaTrump vakabatwa nemhosva yavari kupomerwa iyo yokupandukira hurumende. Izvo zvinovatadzisa kuti vave vachikukidza mumaelections ava because vanenge vave necriminal conviction. But as long as vasati vabatwa nemhosva yavari kupomerwa, vanokwanisa kuva vachikampenawo vachisarudzawo zvekare kuva president. Saka nyaya dzavo dziri kumatare dzakaramba dzichidhileya kana dzichidrega kusvika vatozoita president, dzinenge dzakufanirwa kuve dzichimiswa nekuti vanenge vava mutungamiri wenyika dzozosumudzirwa kana vabva pachigaro.
Izvo zvinogona kuitwa kunyange vakabatwa nemhosva, mutsauko unenge uri wokuti
sasa iri panyaya yokunonoka kwematare. Tikuona kuti matare haasi iwo ari kunonoka kuti nyaya iyi itongwe. Nyaya iyi yange yakatarwa zvayo kuti inofaa uye yakapera before my elections, but takaona kuti vaTrump ndo vaiwinza atingati maapplications kumatare ari kumusoro vachiti ivo vavafanirwa kuva vachitongwa nokuti vanga vari mutungamiri wenyika, saka vanga vane immunity. Saka idzi dzinyaya idzi ndo dzanga dzichidhileya kuti nyaya dzavo dzinzwike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachisanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Sangano reUnited Nations riri kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yakakwira nezvikamu zvinosvika mazana matanhatu kubva muzana kana kuti 600% kubva munandira wegore ra2023 kusvika munandira wegore rino, zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Nekudawo kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, bazi rezvekurima rinonzi rave kukurudzira varimi kuti vaderedze uwandu hwezvipfuwo zvavo kuitira kuti vasazoita dambudziko remafuro. Asi vamwe vagari munyika vanonzi vave kutotengesa mombe dzavo nechakare nekuda kwekushaya mafuro nemvura yekunwa, kuti vasazokanganisika kuona vakanga vava kuzodzitengesa dzisisina kumira zvakanaka. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti nekuda kwemvura shoma yakanaya, uswa hwemafuro emombe dzavo hushoma zvakanyanya, uye Chibage achina mashanga akakwana ekuchengeta kuti azopiwa mombe sezvo chakafa chisati chasvika. Izvi ndizvo zvaita kuti dzimwe mhuri dzitore danho rekutengesa mombe dzisati dzanyanya kuonda nekushaya chikafu. Mumwe mugari wekuchegutu mudunhu remashonaland west vaalec mabwe avo vakatengesa mombe mbiri vanoti zviri nani kuwana mari yakati wandei iye zvino pane kuzomanikidzwa kutengesa mombe dzave madore wowana mari shoma.
Kutotengeza kunzara yavepo zvichineka kuti dhure mushana bhozi kutangatanga zvekusvika kuma 300.
Mumwe akatengesawo mombe dzake mbiri nemadhora ekuamerica $300 kana kuti $300 pamombe imwe chete ndevaerasmus mapfeka vekuchivhu mudunhu remashonaland east avanoti mombe dzichadzikira mutengo nekuda kwekushaya zvekudya.
Vanhu varingotengesa zvavo kuno kwava vanhu varingodisposa zvavo.
Vakawanda vari kutenga mombe ndevemabhucha vakaita sava Mike Jimu vemuchinhoi avo vanoti panonaya mvura shoma bhizinisi ravo rekutengesa nyama rinobhadhara zvakanaka sezvo vachitengesa nyama nemutengo uri pamusoro asi ivo vachitenga mombe nemari iri pasi. Asi mumwe murimi vatawanda hozheri avo vanochengeta mombe kumhangura mudunhu remashonaland west vanoti vanotenga chikafu chemombe kunyange zvichivadhurira. Vahozheri avo vane mombe dzinosvika zana vanoti vanotengesa mombe kuti vatenge chikafu chemombe kwete kuti kutyira kuti dzinofa nenzara. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai maiwepgt vanokurudzira varimi kuti vatengese mombe nguva iripo dzichiri kukosha nekuti vakanonoka dzikaondoroka hapana chavanowana.
Pfuyo nemhuka dzesango zvichanetseka kuwana zvokudya nemvura. Ndinokurudzira varimi vezvipfuyo kuti vatengese mombe dzichiri kuratidzika zvakanaka nokuchengetedza mombe nezvipfuyo zvavanokwanisa kuwanira zvokudya zvakakwana kusvika mwaka unotevera.
Mutauriri weboka reenvironment Management Agents kana kuti EMA munyika yose muzvare Edith Chapungu vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Asi shoko redu rimwe chete rekungoti nguva yatiri inoi besi ndichikurudzira kuti vanhu vagare vacheka uswa uchizoshanda zvinhu zvakasiyana siyana. Unogona kunge uchizoshanda kugadzira hei
kunyange chikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chiri kugadzira chikafu chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Vakawanda vanoti havana mari yacho sezvo chichitengeswa nemadhora ekuamerica 14 kana kuti $14 pamakirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaJavis Marapira vakaudza varimi vemombe kumapisa mudunhu remateberland north svondo rapera kuti vape mombe zvekudya zviri kugadzirwa neuswa zvochengeterwa nguva yekushayikwa kwemafuro kana kuti silage kuti dzisafe uye kuti dziite utano hwakanaka. Pari zvino munyika mune mombe $5,000,000 nechidimu asi hurumende ine urongwa hwekuwedzera mombe munyika kusvikira pama$6,000,000 gore ra2025 risati rasvika. Vagari vekumangwe mudunhu remateberland south nemamwe matunhu vakatokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuvawanisirawo chikafu chekupa mombe dzavo pamwe nekuti ichere zvibhorani kuitira kuti mombe dzavo dziwane mvura. Nyika iri kutambura nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anonzi El Nino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi hwemusambo wesungura Senior Makion Murambi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naivanzi sininga weStudio 7.
ndakatanga zvemagitare muna 1999.
Ndowanzofarira kunzwa kuti vabereki vaiti kudini mukomana achitanga kukakata tambo.
Patakatanga zvemagitare vabereki vakanga vachirwisana nesu zvaisava nyore kuti titi zvemagitare. Kusvikira izondobudikirawo kuti tizonzi tava kuzvimirirawo tava kushanda. Asi pamwe pese tichiri vadiki apa taitodzingirana nevabereki vasingadi tichiita izvozvo.
Veruzhinji vari kuitambira sei nemhanzi yamuri kurova iyi?
Vanhu vari kuitambira vari kukwanisa kuiwana minusiki yedu vari kuitambira, asi dambudziko zvichiri kutiremerawo kuti tigone kuisawo mimhanzi yedu paredhiyo itambirwe paredhiyo. Takamboisawo maalbhamu anenge maviri paredhiyo, vakambovaridzaridza. Asi zvinonetsa kana uchiridza uri kunze kwenyika yako. Munome tinoridza tiri muSouth Africa zvinotiremerawo kuti tikwanise kuwana kana wacho.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Mundima yetinayo iyi tinoremerwa zvikuru pakuti tiite malive show. Chikonzero tinenge tisinawo mainstruments, tinenge tichiita ikuhaya. Saka pamwe pacho tinokwanisa kuhaya mainstruments aya patinosvika tichindoridza toshaya vanhu. Pamwe mari yekuzobhadhara paya apa tinenge tahaya zvisine transport, zvinobva zvatiremerawo.
Vangade kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vangada kutibata kana vangadawo kubatsira kana vanofarira music yedu, misambo yedu iyi yesungura yatiri kuita yemurambisi pabit. Munokwanisa kutibatawo, munotibata panamba dzinoti 078-375-2257.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu nhasi?
Vatsigiri vese vemurambisi pabhiti, aiwa tinokutendai zvikuru nepamunotsigira napo ipapo. Kune vese vati vaona munyuziki yemurambisi pabhiti, tinokutendai zvikuru pane matsigiro amunotiita. Uye regai kuora moyo, rambai muchimira nesu. Tiri munzira, tiri kuuya. Panguva pfupi iri kutevera, tiri kukupai damba refu rimwe riri kuuya.
Chitipaiwo kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi. Woza Friday, timbokwenya magitare mbichani.
Pamhanzi mukandiridzira kasongo kanonzi Kutukana Kwenyu kaenda kuvanhu. Nasi kuti pamanyorero ndakaita kambo aka kanenge kane dzidziso yekuti vabereki kana vachinge vari vanhu vanetsana maina baba vanofanira kupa respekti kuvana, vasanyanya kuda kukandirana makobvu nematete. Vana vakatarisa
kamuchinzwa kambo kanonzi Kutukana Kwenyu. Manzwa hurukuru yaitwa naSenior Makione murambi anga ari parunhare kuSouth Africa naIvans Zininga westudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa chelive talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya dzechikafu munyika panguva yesangano reUnited Nations riri kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yakakwira nezvikamu zvinosvika kuma600% pakati peJanuari gore rapera kusvika Januari wegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Musangano wemabhizimusi pakati pavana muzvinabhizimusi wemunyika nevekuAmerica weZimbabwe USA Business Forum unopetwa pachisainiranwa zvibvumirano zvekudyidzana nekushanda pamwe. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri. Chitimurari zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kumbimbitho 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indlela isengo zempatha ezikhwela ngayo bazimpilini awuhambelani yeholo kumbe ngithi lenzuzu abantu abayitholayo.
Ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abavele bebhekane lendlala embi lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu.
Ziyabuya zizele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe lebatshela bethi asizalincedisa sizalincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Uzulu wenyakatho yemandebeleni ukhala ngokuthi kahlawulwa nguhulumende kumbe ukuthola usizo lokwelatshwa lapho ethe walinyazwa zinyamazana zasendle kumbe ukubulawelwa izihlobo. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla laseMelika eliAtlanta Black Chambers uphele namuhla eHarare. Amacelo omabili elovelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye eziyisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla lakwele Melika eleAtlanta Black Chambers oweZimbabwe USA Business Forum oqhutshelwe eHarare phakathi kwensuku ezine ugqitshwe namuhla amacele omabili elobelana izivumelwano eziyisikhombisa zokusebenzelana phakathi kwamankampani amazwe omabili. Amankampani akuleli ayingxenye yesivumelwano lesi agoqela eZimtrade, Tel One, Landemtande kanye le Rosen Properties. Awemelika wona agoqela eMI Group kanye le Impact Business Solutions. Iqula leMelika liphakathi kokwethekelela amazwe ambalwa semhlubulweni weZansi yeAfrika. Lidinga amathuba okusebenzelana labo somabhizimusi balawa mazwe. Osomabhizimusi laba basungule uhambo lwabo ngeviki edluleyo kwele South Africa. Besuka eZimbabwe namuhla balubhekise kwele Zambia. Umhlangano wabo lo bawuqoqe besebenza lohulumende weZimbabwe lezinye inhlanganiso zabo somabhizimusi. Omunye njalo umhlangano wokubuthanisa osomabhizimusi lamankampani amazwe omabili oweZimbabwe USA Business Forum uzaqhutshelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngomfumfu lonyaka.
The Voice of America.
Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele. E-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, i-OCHA, ithi ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi abavele bebhekane lendlala ephehlwe yikoma komkhathi. Ithi njalo ngozibandlela idola leZimbabwe lilahlekelwe ingxenye yohlonzi lwalo i-50%. Okudale ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele ngesilinganiso samakhulu ayisithupha i-600% ngozibandlela. Sikhuluma nje imali yeZimbabwe iqhubeka igugudeka njalo idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe angamachumi phosi amabili 20,000. Ngamanye amazwi, i-$100 ithengwa ngezigidi zamadola eZimbabwe ezingamachumi amabili, i-$20 million. I-OCHA ithi ngozibandlela njalo ukudla kukhwele ngesilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi eleZimbabwe yilo elilokudla okudula ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika lilandelwa ngele-Egypt. Emhlabeni jikelele iZimbabwe ihlezi kuzinga lesibili ikhokhelwa ngele-Argentina. Umzekeliso, i-2 kg yeshukela eZimbabwe ehlelwe ngentengo yamarandi futhi kusiya ngendawo ibiza i-60 rand, kuthi i-10 kg yempuphu yona ibiza i-115 rand. I-50 kg yempuphu ibiza 600 rand. I-kg yenyama ibiza 70 rand, kuthi inkukhu egcweleyo yona ithengwa nge-85 rand, kusiya ngendawo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngempela isimo sibi.
Isimo sibudali kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo bengabe ngabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zabo, kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababamba lapha lalaphana. Nxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni, kuba nzima ukuthi bazinakekele bona bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya, kungabe kungabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze ize esingathi i-access to ama-social services, kungaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nxa uvele ungelamali okudula kwentengo ezitolo, angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangeni elibi okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu, kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth points, nxa abantu sebeyiwoda kuma-growth points asithi enganjengelupane esenta kumbe enkaya esenta etholotho esenta sebeyisa emakhaya a-about 90 to 100 kilometers, ufumana ukuthi abantu basuke
bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100%, ukuthi uma iyode nge-$10 nge-$5 or $6 ingathi ithengiswa nge-$12. Kukanti nabantu labana bathi bekhangela ukuthi indleko zokuhamba besiyathenga impuphu endaweni ewumango edlula 100 kilometers kugcina sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyinye yezinye zempahla esezikhwelile into enjengabothukela lakho kuyakhwela kunzima kakhulu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxela ekobulawayo. Inkokheli zomdabu esabelweni semathebelele North zikhala ngokuqhubeka kwabantu bebulawa lokuhlukuluzwa lokulinyazwa zinyamazana zasendle kodwa kungela nhlawulo kumbe usizo olugoqela olokwelatshwa abalutholayo kuhulumende. Unokuthi abadlamini uyalandisa.
Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni, kuthi indlovu, inyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela abuye njalo aphathise kwababulawa zinyamazana lezi, sekuze kulamuhla lokho esiyi ize lesisithembiso.
Ababasizwela ukuthi udlelwe bawukhompasethe ngakho sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Babeni lamahlungu amaningi lenkomo nilembuzi bada kusela lutho okuthi alibona ukuthi kungenzakala njalo kube lokuthi ngabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilokhu zenimpisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa. Vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni lapha ngiyabotshwa. Kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho abantu abakuyakutshela lona. Yinto ebuhlungu ukuthi bathi ndawo ukuthi banobandlululo. Izinyamazana ziqakathekiswa umuntu angaqakathekiswa.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa ikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yedwa. Ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana labantu lokhu kuqhubekela phambili lokhu kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni, ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zinyamazana lezi, imibiko yokubhidlizwa kwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi kodwa abeZimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
kweze Melika ibandla elibusayo lakwele Israel elelikhulu selisole kakhulu amazwi omkhokheli wamalunga edale lesenethi eMelika umnumzana Chuck Schumer ongumJuda yena othi inhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usehlulekile ukubusa kuhle ngakho kumele ehle esihlalweni kwenziwe ukhetho olutsha kulelo liswe. Ibandla leli lithi ele Israel lilizwe elipheleleyo elilandela intando kaZulu. Ngokunjalo lithi kalisoze lilalele inkulumo kamnumzana Schumer. Abebandla eliphikisayo eMelika elama Republicans labo basole amazwi kaShuma besithi kungenela embusweni welinye ilizwe elizimeleyo. Amazwi kaShuma aza ngesikhathi kulabanengi eMelika asebesola kakhulu impi ye-Israel lebutho leHamas elakwele Palestine. Yona esibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu. Inengi kungabantwana labesifazana. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi amazwi ka baba uChuck Schumer being the highest ranking Jewish representative in America abe straight to the point ngoba siyakwazi ukuthi all these years iIsrael yayingazake itshelwe iqiniso liye America in public fora njenge Congress okwenziwe ngubaba uShuma. So mina engubonayo sibone iprotest vote eMichigan ngoba sibona ama polls akathesa khulume sithi yena ubaba uTrump ungathiwa uphambili kaPresident Biden nge-3 or 4 points eMichigan okuhlala khona abantu besi-Arab abavela khona ngale emazweni. La manye ama-crucial state ngathiwa supporta iPalestine ngokubulawa kwabantu abadlula over 30,000 okwakathesi labantwana labomama abangela anything to do le mpi le ehambayo. Ngibona mina ubaba uNetanyahu ngathiwa ufuna ukuthi uTrump angene kuWhite House yikho engalaleli kumaDemocrats. Sabona laphana umongameli Obama ekhona umnumzana Netanyahu laye wayenza khonoko okuphonguqala izinto zempi thunja ama-Palestinians ngabomo. Sabona futhi ukuthi lapha in the past 2 years yena uNetanyahu ubenika iHamas ama-allowances yokuthi athenge izikhali from Qatar eyenza ngababomo ukuthi aqalise yona le impi. Ngokubona kwami,
ngokubona kwakho udaba lweIsrael luzaba lomthelela na kukhetho oluzayo lweMelika?
Izinto lezi befuna ukuthi kube le ngathiwa le confusion lapha eAmerica ngoba sokuzaba lokhetho ngoNovemba. Hhayi bamlungisile isikhathi sisasekhona ukuthi hhayi lokhu akuyenzayo veleka akuyenzi. Kumele angayenzi into aziyenzayo ePalestine ephongubulala abantu abangelandaba and enza ukuthi abantu babe le fear yokuhlala lapha abazalelwa khona. So hayi mbona ngathiwa this is a very very pivotal situation yenziwe yena ngubaba uShuma.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe weMelika ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ophethe wesikhatshana uhlangothi lweMelika olubona ngezombusazwe kuhlanganiswe United Nations u-ambassador Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yako le-South Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uzulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezomvikela ngesikhathi sokhetho. Abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambassador Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yakoleso Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho uba elemelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona eyokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kule South Sudan. Uthi kumele ele South Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uzulu kube njalo sokusiba lenkululeko kulelo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa ngozulu ukuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaqhuba ukhetho. U-ambassador Wood uthi kumele uzulu avunyelwe ukwenza santando kwele South Sudan. Uthi lokhu kuza kwenza ukuba kube nenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. U-ambassador Wood uthi elemelika lithutshwa ngezomvikela elizweni leli ngoba kuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu ababekaphose 180 kabeni se-Warab State lase-Abye lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele urhulumente wakwale South Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele bajeziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zogu isikhathi sembiko yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumele yona nge WhatsApp.
Ngithuba Studio 7 kungilele mthwakazi omhle. Kuyavotwa laphana ngoba se-South Africa abalalela uKhozi FM. Ndivotele iqawe lakithi lapha lozinto ziyamluma. Kune-competition laphana kuthiwa yi-Mother of All Maslanda Festival. So umculi wakithi uzinto ziyamluma nguyena yedwa ocula umculo kwamasikanda okhona laphana okhethiweyo ukhona kula i-competition. So selicela nimvotele bantu bakithi. SMS kuthiwa ibiza njengana bathi bizi 150. So SMS-a igama lakhe. SMS-a zinto ziyamluma ku 44893 44893. So ungayenza kanjalo uyavota noma kangaki. So uyavota noma kangaki SMS kaningi ngendlela yokufisa ngayo. So ama SMS enu yo azayenza ukuthi awine. So siyacela abantu bakithi lonke ukuwina kwakhe ikuwina kwesizwe sakithi sonke. So siyacela ngomoya wesonto. Ngiyabonga ngamasenga lakho obulawa ephumule emadokini. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 linjani badala linjani? Thina siyaphila hayi thina sesikhathele ngohulumende lo hayi akalancedo akalani uyasitshontshela uyaphongufeza okuyimthetho okungaqedakaliyo nxa sefuna imali. Umuntu engaba nguminister of police sephongukuthumela amapolisa ehlala emgwaqweni, omunye engaba nguminister. Sesikhathele sesitshontshela izinto zethu, izifuyo zethu ziyafa sidiphi. Hayi nakahambe loba mina ngagwalo sesidiniwe thina.
Studio 7, Studio 7, salibonani balaleli nabasakazi. Angivele ngene nihlala edabeni sikhala ngendlala amathebelele nodi elupane esibombo. Sicela usizo lokudla elupane amathebelele nodi esibombo. Sicela usizo Studio 7, indlala ebahila akunamanzi akunakudla, inkomo ezifuyo sizodlana abantu siyodlana. Sicela uncediso sengathi le ode yami ngadlula ifike nalapho kumele ifike khona ukudla kuyo fika nase sibombo sithola ukudla. Siyacela Studio 7, abantu bayalamba lapha ngaphandle kaze uhulumende uhlaleleni engabona ukuthi kuyalanjwa. Hhayi uhulumende angasheshi ukwenza, abantu bangakazi befe ngendlala ngoba uzothi cala ukusukuma abantu sibebulawa yindlala. Ngiyacela Studio 7, ngiyacela kakhulu elupane sibombo, sicela usizo kakhulu.
Studio 7 basakaza bahle, siyalithanda ngendaba
esinikeza zona. Lapha mina ngicela ukukhuluma ukuthi lapha iZimbabwe ezilonge kulezi zanu PF embusweni akukho lapho siya khona. Sizofa indlala eZimbabwe siya kuSomalia ngendaba yezanu le. Mana into yonke sinayo, gold sinayo, everything sinayo ukuthi singavusa ilizwe abantu bengafi ngendlala kube nemithi ezibhedlela but ngoba sibuswa ngamasela sizofa.
Sawubona sonongale njalo Studio 7 njani thina siyaphila Studio 7. Ngithanda ukubingelela nje Studio 7 nabathokoza bahleli lisethe indaba ngokunjalo zizinhle. Ngithanda ukubingelela njalo ntingabili inkomo makhelwane wethu laphana lami sike plumtu kwam. Lo mbuzo laphana ngicela ke lidlulise lami lezwano ukuthi uma kuthiwa iZimbabwe iyalungisa izitrada zilungiswa kuphi ngoba ukusuke plumtu usebhode maitengwe azazi ukuthi kuyalungiswa angazi noma indawo leyo kabazake beyibone yini. Sise sozalaza sibe ngaka itharasa iyazela eBotswana laseGoli kona South Africa ayizibo ngabona itharasa nsize South Africa anyazi thara ngicela ukuzuthi kanti le ndawo ayikhanye yini lati like sinakekele
labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilanga ukusithumela eno imbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp faka nesicelo njalo kunombolo ezifanayo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembo elitsha lomculo wesi uxolo hlobo zami. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembo elitsha lomculo wesintu elizibiza ngokuthi Matojeni Melomaniacs. Leli qembu libunje ngabaculi abaludumo abakobulawayo. Nangu Ezra Chisa Spanda we Studio 7 exoxa lomunye wamalunga aleli qembu uNomathamsanqa Mkhwanazi.
Jenny Melomania singene njengesavungisane kwezomculo asizwana ukuthi vele ngobani abacula ku Triple M
iqembu elilama members i5 uthandeka Jele noma Thamsanqa Mkhwananzi kukulethu Sibanda Ntabisi Moyo bekezela Sizibo yibo ke ama members aweqembu leli iMato Jenny Melomania. Iqembu leli silisungule ngomnyaka ophelileyo 2023 ngoMarch. Silisungula silomne wethu obased eAustria unqobo izitha nkulu.
Ukuze abaculi abalodumo kangaka bahlangane babumbe leli qembu waqala njani?
Leli qembu vele elihlangene intshantshu zodwa abantu vele abasemculweni kudala kodwa sacabanga ukuthi sihlanganise namagama sibone ukuthi kade singapheka into enjani kwasekuphuma ke iMatojeni Melomania.
Ngakaqedi umnyaka libunjwe leli qembu lamemwa ukuzocula phetsha kolwandle eEurope selimemiwe njalo ke lonyaka
ngoJuni noJulayi sizahamba futhi sizabuyela futhi kwele Austria sizabuya naseItaly naseSwitzerland sizafika khona sizi-performa umculo wethu ngoba sifuna ukuthi sihlabele ngezinto sizazifundisa sizasala sizifundisa abantwabethu abazukulu bethu.
Ziyokuninga leli qembu lemadodjeni melomaniacs bangalithola nganoma
madodjeni melomaniacs yiyo ihandle yethu kufacebook madodjeni melomaniacs siyacula emtshadweni siyacula kuma corporate functions noma ngapi hayi akula event esingathi le asingeni singena nje kuzo zonke indawo
unomthamsa ngamkhona zingunye besikhuluma la yemele qembu lakhe lemadodjeni melomaniacs
Matocheni Melomaniacs abehlabela kamnandi lingakhohlwa ku Live Talk namhlanje sikhangela ukutula kwezinto osokwenza impilo yabantu abanengi abavele bebhekane lendlala ibe lukhuni ngamandla kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilahle.